semugari wemukwekwe sekuona kwangu ndinona danho iratorwa nehurumende rinoita senge rakanaka kana riri pabepa sezvo tichionawo kuparadza kwaita chirwere checovid pasi rese Zimbabwe haina kusiyiwawo iri kurohwawo neshamhu yecovid-19 asi tichitarisa danho riratorwa nehurumende rinova rakatanga kutorwa masvodo maviri apfuura nhasi uno zvakanzi vawedzera mamwe masvodo maviri vachinangana nedunhu rekwekwe kana kuti neguta rekwekwe nenzvimbo dzakarikomberedza ndinoona risiri danho rinotipa minduro kana kuti rinotipa zvinangwa rinozadzisa zvinangwa zviri kudiwa apa chakaita kuti kwekwe ipatsanurwe pane mamwe maguta ese inyaya yevariendi yavanoti yakabva kuindia ino yakatouraya muzvinabhizimusi wataiziva tese muguta rekwekwe
zvii zvamunoti imi dai zvaitwa pane danho ramuri kutaura irori kuti hamuone richishanda
kana tichitarisa kuti hurumende iri kuisa zvirongwa izvi zvekupatsanura kwekwe pane amwe ese maguta nedzimwe dzese nzvimbo mukwekwe pamusaka pekuti pane munhu mumwe chete akafa mudunhu rekwekwe nevharienti yacho yekuindia iyi tinenge tichiona kuti hurumende yatirasikei muono wayo tichiona kuti munhu akabva kuindia uyu ari kunzi ndiye akauya nechigwere ndiye ari kunzi akabva kuindia akaburukura ndege kuharare akafamba kubva kuharare nemafambiro akaita mota kana bhazi hatinyatsozivi akauya kukwekwe saka isi tinenge taakuti munhu uyu akatoita contact yatinoti contact iya kubva kuharare akapfuura chegutu akapfuura kadoma akapinda mukwekwe mukwekwe imomo ehe akasangana nevakasangana navo saka zvaakutoreva kuti zvinogoneka kuti akatopa chigwere ichocho asi hachisachakuzikanwa hachisachabatwa kune vamwe vanhu vari kunze kwekwekwe saka kuti titi kwekwe chete chete ndo yakunzi iri palockdown ipapo tinoona pachinetsa
saka zvii zvamunoti dai zvaitwa vambofana
lockdown yaitwa mukwekwe yasiyana sezvatakamboona zvichiitwa kuna naWuhan nekumwe kwakadaro kwakatanga chirwere checovid chikwachakabva zvakanzi Wuhan yapa lockdown yanga yakatovharwa hakuna aipinda hakuna aibuda asi zvatiri kuona kukwekwe tingatoti its business as usual takashandisa izvi rechirungu hapana chasanduka changosanduka apa ndezvekuti mabhizinesi anonzi ndaavhure na8 achivhara na5 vana vechikoro musaende kunovaona mabhawa anga agara akavharirwa anyway kwekwe haina kudzivirirwa vanhu kuti vasapinde nemo vachienda kuHarare kana kuti vasapinde nemo vachienda kuBulawayo vanopfuura nemo vanoda kuburuka hapana anobhovaongorora kana kuita matest ekuti mapinda mukwekwe makazoita masetifiketi here kana kuti zvavanoita kumanhandare endege zviya kuti munhu ari kubuda kana pamabhodha munhu ari kupinda ari kubuda une setifiketi here recovid wakatestiwa here 48 hours hapana izvozvo.